Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 17th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we have Pastor Ivan Mawarere of Hashtag This Flag Campaign live in the studio in Washington, D.C.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave and on the 4930-15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voindebele.com, and at www.voashona.com.
Fellow citizens, Ivan Mawarire here. You are watching this video because I've either been arrested or I've been abducted. Video ya muri kuona inoyi, muri kuona nekuti ndasungwa kana kuti ndatorwa zvisina anoziva. It's a video that we had recorded in preparation for a day like this one. I video yatanga takaga recorder, takagadzirira musi wakafanana nezuva ranhasi.
The Mawarires, I don't even know him. Mawarires and those who believe in that way of living in our country, well, are not part of us. They are not part of us in thinking. They are not part of us as we try to live together. If they don't like to live with us, let them go to those who are sponsoring them, to the countries of those who are sponsoring them. Fine.
If there's one thing that's certain is that the time for Robert Mugabe is finished. It's over. See, this is what is being birthed in Zimbabwe. Zimbabwe right now is giving birth to a new era. It's undeniable. It's undeniable both to Robert Mugabe and to his party, ZANU-PF. ZANU-PF is eating itself.
Need anybody to come to me and tell me that I'm hungry or to tell me that the education system is not working. I see it every day. It's a life I live every day.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening we have Pastor Ivan Mawarire of This Flag Campaign.
Pastor Mawarire launched this movement sometime this year after struggling to raise school fees for his children. He turned to the country's flag to push for social and economic transformation.
Pastor Ivan Mawarire's This Flag Movement and Tachamuka Sesijikile campaign organized crippling protests in Zimbabwe last month that led to a complete shutdown of the country.
But he left Zimbabwe soon after charges of attempting to remove a constitutionally elected government laid against him were dropped by Harare Court.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Ungu vateereri, nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa mustudio edu muWashington DC na Pastor Ivan Mawarire. Ndinoimba vanhu vakawanda, iri zita harisi idzva kwamuri, Pastor Ivan Mawarire. Vanozivikanwa nekuronga atingati gukura hundi kana duta vanhu rakauya rakatakura kuchandura pfungwa dzevana veZimbabwe nemaonero akasiyana siyana rekushandisa mureza wenyika kuti tinge tichiratidzira kana kusimudza zvichemo inonzi hashtag this flag, zvaita kuti kana vehurumende vazunzike vachitaurawo pamusoro paPastor Mawarire. Takanzwa vamugaba vachitaura kuti aiwa uyo haasi wedu uyo, nekuti asimudza musoro panyaya iri kunetsa vana veZimbabwe kuti atarika mukurarama. Ndo zvinonzi zvairisa dambudziko iri raita kuti Pastor Ivan Mawarire vasvikewo muno muAmerica vachitsangana nevana veZimbabwe. Gibbs.
Yes, urikandava lamhlanje ke silo Pastor Ivan Mawarire owe hashtag this flag campaign. Ubuyile kuna pe America wasuke Zimbabwe kuna ngale kungasalunganga ngoba kwakumeti abotshwe njalo kumbe athwalise nzima nguhulumende. Kodwa ke ungasenani silayi lamhlanje. Good evening and welcome to the show.
Thank you very much for having me on this show, gentlemen. I appreciate it.
Mm. Many people want to know what has brought you to America.
Well, we have something very special that's happening in Zimbabwe. And for me, it has become a duty to get that to spread as far and wide as is possible. So that is one of the things that brings me to America, is to meet with Zimbabweans, my fellow Zimbabwean citizens, hear their stories, share my story, share the story of what's happening back home, and then begin to cause that to continue to unite as we go forward. So that's the main thing that has brought me out here.
And your movement, where is it today?
Well, the movement today is all over the world. It's in Zimbabwe, it is in England, it is in Canada, it is in the United States, it's in Australia, it's in Kenya, even it's in South Africa. So it is very much alive. In fact, more alive today than it was when I was in Zimbabwe, and very much moving forward in terms of Zimbabweans raising their voices against injustices, corruption, and poverty. And of course, I mean, I think if you've been following the news as of this morning, today we had Zimbabweans on the street doing what we have all agreed that it is time for us to do.
Mm-hmm. But can you say you have achieved anything since you launched hashtag this flag?
Oh, yes, definitely. We have achieved the unity of Zimbabweans at a level that we haven't seen since 1980. And that is a victory that cannot be taken away from us. It bolsters us even today as we carry on. We've also achieved the ability of more people raising their voices at the same time around the same issues, which again is something that is a victory for us and has been part of the objective since we started, and we carry on with that.
Now, critics are actually saying that you always wanted to leave Zimbabwe, and there are so many people that are saying this. What is your reaction to that?
Well, I think first and foremost, leaving Zimbabwe for me is not something new. I've traveled before, so it's not my first time traveling out of Zimbabwe. As a pastor, it is something that I did quite regularly as I looked after some of the work of the ministry that I was doing. But also, it's important for me to be human about what has happened in terms of leaving Zimbabwe. And as a father and as a husband, it is my job and duty, and I commit myself without any hesitation to that job, where my family became threatened severely with many visits. My wife was, threatened with rape. My kids, were threatened with abduction at their school. And as their father, it's my job to make sure that those people are well looked after. I don't want to fail at that responsibility, because that's what makes me who I am. It's what makes me the genuine person that people have listened to and have followed. And I must protect that constituent. So, leaving Zimbabwe has nothing to do with using people. It's got everything to do with the safety of my family. And I think also my safety as well, because I think I'm more useful to my family and to the people of Zimbabwe alive than dead or incarcerated.
So safely we can say that you are in exile now.
I think it is safe to say that I've taken a break from Zimbabwe. So maybe temporary exile. Mm-hmm. Again, I don't hide from that. It's important that people understand the reality of what we are dealing with. But it's also important that people understand the beauty of what we have, and that we cannot be sidetracked about it. It's not about me. It's about all of us. It's about all of us putting our hands on the deck and pushing this forward, no matter what the critics say.
Mm-hmm. Mm-hmm. But do you have any response you can give to those who are saying Pastor Mawarire has abandoned the struggle?
My response would be to say to them, I have not abandoned the struggle in any way that is going to kill the movement. Because even as I'm here right now, the moment I landed here, the first thing I did was to find citizens that we could meet and talk about how we advance the movement forward. I did the same thing in South Africa. For almost every day that I was in South Africa, I met with citizens in Khayelitsha, in Alexandra. I went to the universities. The same thing here. I've been to Atlanta. I'm here in DC. I'm going to Dallas as well. So, and we have something coming up in September. So there is no abandoning the movement or the cause. What Zimbabweans need to do is to own it and own it for themselves.
And some people say you seem unprepared for the attention and backlash you received since the call for stayaways. Had you not anticipated this, and how is that possible?
I think to a certain level I had anticipated certain things, but you can never be completely sure of what's going to come your way, especially when you deal with the regime that we deal with in Zimbabwe. These are people that have shown to be unpredictable, even in my case, going in under one charge, which was inciting public violence, and then suddenly, you know, a new charge is brought, you know, before you. So some things, you know, there was an anticipation, but some things there was no anticipation. Being pulled out of the jail cell in the middle of the night by an interrogator whom you don't know, who's wearing plain clothes, and you can't call anyone, you can't call your lawyer, and certain things are said to you whilst in that interrogation. You are never going to be prepared for things like that. What is important is our resolve to carry on in the face of intimidation tactics like these. And for me, this is the commitment that I make, that I carry on doing what I started out to do, first of all for my family, and of course for the beautiful nation of Zimbabwe.
And before we bring in maybe our second guest, let's ask three more questions.
Maybe tomboti vatsanangure nechevanhu nokuti vazhinji vari kuchema kuti Pastor Mawarire vatiza musha vasiya musha uri kutsva vana vakutsvira mumba munoti
mashoko angu ndeyekuti izvo tinofanira kuti ti umwe neumwe abate basa iri rive rake harisi basa remunhu mumwe chete haraimbogonekwa nemunhu mumwe chete ende ndinoona sekuti izvo ndokukanganisa kwatanga tichiita makore apfuura kuti tinosiya munhu mumwe chete kana kuti bato rimwe chete richibata basa rinofanira kubatwa nemunhu wese saka munda haungarimwi nebadza rimwe chete ngatichidaidzanai vamwe mapadza enyu aripi musahwanisa mapadza uyai tirime munda uyu tese ini kubva kwangu handiti pachishona vanoti hanzi izvo kuenda kwemujoni kamba haivhari ini ndakagara ndichiti izvo bato ratatanga kana kuti basa ratatanga harisi rangu nderedu tose ndinofara zvikuru ndichiona vamwe vangu vari kusumuka vachizadzisa kusavepo kwangu munyika yeZimbabwe iniwo kwandafamba nzendo kunoku handichahwandi handichagari pasi ndakubva ndatora mukana wacho kuti tichinyatso kufamba chaizvo nebasa redu
ndokouya nyaya yekunzi pastor vanenge vakutsvaga upoteri mungava muSouth Africa kana muAmerica munoti
chokutanga hachisi chinhu chakaipa kutsvaka upoteri kana munhu waona kuti upenyu hwako hwasvika panguva yekuti hungapera kana kuti hungakuvadzwa takatarisa zvakanyanyanya nemhuri yako semunhu sababa semunhurume ini ndinoona zvinhu zvakakosha kuti mhuri ngaichengetedzwe vana ngavachengetedzwe tisi tanga tasvika panguva yekuti izvo vana nemudzimai wangu vakashanyirwa ndisipo vakatanga vachidi vachityisidzirwa mudzimai achityisidzirwa nechibharo chaicho chaicho sababa ibasa rangu kuona kuongorora kuti izvo mhuri yangu yakachengetedzeka nekuti ndikasagona basa iroro hakuna rimwe randinogona kana iro ratiri kuita rinoere kuvaka nyika yedu kana ndisina kugona kuvaka imba yangu nyika yedu hatingagoni kuivaka saka upoteri ndingati huripo asi kwete hwakazadzikisa ndeuya hwatingati zvo wechinguvana tichitarisawo kuti zvamira sei kumusha kuti ndingadi ndingadzokere asi handityi kutaura kuti kuchengetedza mhuri yangu chinhu chakandikoshera
zuro kandava lapa ke uyakhuluma upastor Ivan Mawarire uti uko nangapa ke eMelika uloko okuthiwa yi-temporary exile uthi kwenzela nje lokhu ngoba imuli yakhe yayisingazani kayisamanga kuhle uthi ke uzabe khona khonapha ekhangela ukuthi eZimbabwe kuhamba njani uphinde njalo wakhuluma ngokuthi imuli yakhe yayingazani ke isithwele nzima khona ngale eZimbabwe uphinde wagcizelele sithi ke umsebenzi lo awenzayo ngumsebenzi wesizwe njalo ubona ngazani abantu bonke eZimbabwe labaphandle kwelizwe bachova umsebenzi wonalowo so ke ngimbuze ke omunye umbuzo lapho mfowethu
ndandichiti tisatsaubvunza umukwaisa vachuma nokuti ndozva kuti vari kudokwaira kuda kutaura honorable chuma tinokutambirai pachirongwa
good evening how are you
regai tingozivisa Pastor Mawarire kuti pano tabatana na honorable Joseph Chuma iyi nhengo yezano PF vari vachimirira pelandava mupopoma saka nhasi honorable chuma nyaya iri mudariro ndiyo yatiri kukurukura na Pastor Mawarire ndinoimba mambonzwa kubvira patatanga chirongwa zvava zvichikurukurwa hamene zvamungada kutaura pamusoro penyaya iyoyi
chekutanga ndechekuti mufundisi vaita zvoufundisi hwavo vagara vaifanga kunge dai vakakonsentrata pabhaibheri ravo vechishumaira shoko kuti tiyambutse upenyu hwevanhu mweye vanhu idzokere kune musiki muridzo wavo mwari chaiye saka apa bavanga wapinda apa ndofunga yanga isiriyo ndima yavo chaiyo chaiyo saka ndofunga pastor vazozviona ndofunga kwaende kuAmerica vakutonamata zvemandorokwati kuti Zimbabwe ipundutswe and uyezve kana vari koko ndinovimba kuti vachadzangarira kunoku kuti vataure good about Zimbabwe vaite good ambassador of Zimbabwe kuitira kuti even maforeign direct investment atiuchemera agozovhurika auye because vanhu vane vanzwa pastor mufundisi aiye echitaura zvakanaka pamusana pezimbabwe
asi ndisati ndakupai kuna Pastor Mawarire Honorable Chuma ingava nzira yakanaka here yehurumende yezanu PF sezvamuri kutaura kuti aiwa iko kunga vataure zvakanaka pamusoro pehurumende nemamiriro akaita zvinhu munyika nokukwezva vanoda kuita mabhizimusi nzira yekuti mutume vanhu kuenda kunze kwenyika vachinge vachityira upenyu hwavo ndatiza ndikutyira upenyu hwangu ndochizotarisirwa kuti ndienda kubatsira kusimudzira hurumende yaita kunditize munyika
ngatitaurei chokwadi nhai varume upenyu hwapasta kana kuti hwemhuri yavo wakamboita under threat here because as far as I'm concerned chero kubva kwavo vakabva pachena tozikana kuti pasta vakutobuda vakuenda kusouth africa and stuff like that saka dai kuchinzi vaida kukuwadzwa ofunga kuti vanhu vaitadza kuvakuwadza here hapana kana one day chaiyo pasa paakamboitwa put under duress kuti pamwe upenyu hwavo hausiri safe at all vakangochuza havo kuti vaende havo but handifunga kuti kune munhu ari normal aigona kuzobata mufundisi chaiye amukandamazi amukuwadza upenyu hwavo kana kutomuuraya chaiko handifunge kudaro pasa vakangoenda havo sekuda kwavanga vachida kuita but not kuti vakatretenwa haipapo hani ina ndizvione zvakadaro
So you have got the last word there on what he's saying, eh?
First of all, thank you, Honorable Chuma, for taking the time. Nguva yamatora kuti mutipewo mashoko, mutipewo mashoko amataura. Ndofunga chekutanga mataurira amaita muchiti izvo, tanga tisingaiti tachifanira tichingoita basa rekushumaira chete zvimwe zvitisiyane nazvo. Handioni kuti izvo iZimbabwe yakanaka iyoyo inonzi vamwe havabvumidzwe kutaura nezvematongerwo enyika kunongobvumidzwa vashomanani chete. Kana tese tichivhota zvinoreva kuti tese tinodi tese tinotaurawo isu tine bumbiro remutemo rinotaura kuti mwana weZimbabwe wese wese ane zvaanobvumidzwa kuita isu ndozvatanga tichiita tikatanga basa redu tichikumbira hurumende yedu kuti igadzirise nyika yedu hapana chatakatadza ipapo iro bhaibheri racho rinotaura ramataura kuti izvo tinofanira kudzokera kwariri muna James chapter 1 verse 27 rinotaura kuti kunamata kunoonekwa namwari kunobvumwa namwari kuchengeta nherera nekumiririrawo chirikadzi zvekare saka isisu taka inini samufundisa handinganyarari ndichiona nherera dzichitambura ndichiona chirikadzi dzichitambura ndichiona vanhu vachembera vachitambura nekuda kwezvinhu zvandinoziva saka itori vhangeri iroro ratinenge tichiita kana manga musina kurijairawo muzanu PF motogara mari jaira nekuti hatisi kuriregera vhangeri rekubatsira vanhu tozopinda panyaya yekuti matizvo kwamaendawo kuchiita iambasada wakanaka tagara tiri maambasada akanaka ndosaka tiri kusumuka tichinongedzera kuti pari kubiwa mari hurumende yedu hazvina kunaka tichinongedzera kuti pari kutambura vanhu imi makanyarara hazvina kunaka muchizvitengera motikari muchizvitengera dzimba tikutaura kuti hazvina kunaka zvipatara zvedu zvichishayiwa mvura zvichishayiwa mushonga vamwe muchifamba muchienda kunorapwa kunze kwenyika ndokuita ambasada akanaka ikoko tozosvika panyaya yekuti muri kuti imimi handina kungobvira upenyu hwangu hwasvika panguva yekuti izvo hwathreatenwa aiwa pakadaro ndofunga hamuzive zvenyu zvakaitika kwandiri kusungwa first honzi iwewe waita zveviolence asi pakati pehusungwa hwacho zvobva zvachinjwa zvonzi ari kuda kudii ari kuda kukuvadza kana kubvisa hurumende kutyisidzirana ikoko tozoenda zvekare ndofunga semunhu wezanu PF ndinovimba kuti mamakateererawo mukuru wenyu vamugabe vachitaura ndinofunga makanyatsokunzwa mashoko avo pachena chena vachitaura kuti aiwa ngabve vakazotaura zvekare kechipiri zvikanzi izvo tinofanira kuvagadzirisa tine majeri akavamirira nesadza rekujeri rakavamirira saka pakadaro handifungi kuti izvo imimi chaiyo chaiyo mungabvuma kuti upenyu hwemunhu hwanga husiri panguva yakaoma kuhofisi kwangu kwakasvika vakomana vakasvikako vasingazivi kana kuti ndivanani vakarova vanhu ikoko vamwe vakatisvikira kumba ndisiko kune mudzimai wangu vakasvika vakavatyisidzira zvekare saka handifungi kuti izvo zvinhu zvakanaka izvozvo ndosaka isusu tiri kusimudza manzwi edu tichiti nyika yedu tinoda kuivaka and hatirambidzwi hatityiswe kuti tivake nyika yedu kuti ienderere mberi.
Thank you so much, Pastor, and hold on, the Honorable Chuma. Now we've got some callers on the line. Okala ke silo mnumzana u Mahambe. Nzokuta u Mahambe, ifone ake sichelele lapo ulomani kona.
Tina mkoma Felix wari ku Zimbabwe. Maskura se mkoma. Aiwa, taskwera, ndinoimba kuti mune shoko rimwe kana maviri amungada kupotsera kuna Pastor Mavarire kana kupfirira nawo chirongwa chedu.
Andotendera naPastor Derek. Pastor vari kuziva zvavari kutaura nekuti vana vava makatinga nzana zvetina mukoko asi vanoramba kuti hativhariri vanhu vakazochera mukomo vakamboshungurudzwa nguva yeguukura hundi vakazotiza vakatoenda kuLondon saka ndocheva kuti vachuma ava vanoti vezanu pf havazviti sei
asi muchi taurai
tekuvakurudzira vanotaura chokwadi sezvotsagwa mushoko remugalatians chapter 4 verse 16
aiwa tinotenda zvikuru nemashoko amataura nemataura chokwadi kana ivo vanaitaidza mara chaivo vakashayikwa hapana ari kuzivawo kuti varipi hurumende yedu nanhasi haisati yatipa mhinduro kuti mwana wezimbabwe akaindepi akashayikira kumba chaiko chaiko mumaoko avo saka zvokuti hanzi havatyisidziri haiwa isu twese tinoziva mazimbabwenzi kuti manyepo ndinotenda zvikuru mukoma nemashoko amataura
ndofunga mukoma Felix. Okay, Honorable Chuma, maybe before you switch to Ndebele, you can just respond to what Pastor Maware said in English.
All right, the basic doctrines and rules of religion would depend that the clergy, the people of God, the Christians must pray for the leaders. Because the leaders are actually put by God in that particular country or status. So what I would want to think is that my good pastor should have been in a position to be saying that we are praying, unless if you say that his God is not answering. But if God is going to answer, he will definitely answer. And God was good, because the Bible says that if you come to me and seek me, and cry unto me, I shall heal your land. So I will say that the good pastor failed to go that route to say, Lord, heal our land and do it in that biblical Christian manner without the despondency that has been caused back here. Because while he purported to be peaceful about it, we all know what happened. A lot of disruptions happen. I'll talk about Bulawayo, for example. I know of business people that are my friends who had their shops broken into because of what he had called for. People went in and destroyed shops in Makokoba, in Zlegasi, in Lobegula Avenue. Shops were destroyed. I remember one friend of mine who had just opened up his shop. He had just only traded for maybe about 3 months, and he had all his loot, all his property looted. And now he's back to ground zero because of a call that was made by our good pastor. So I'm saying that the pastor not have better ways of trying to seek intervention. For our troubles, clearly speaking, if we are going to adhere to the gospel and to the doctrines of Jesus Christ, then we must follow them to the latter. And we know that definitely. God says, talk to me, I'm listening, and I'm going to answer you. So the pastor not have that patience to wait for God to answer him and give us direction as to how our nation is going to be healed or what to be the way forward for our nation, instead of causing this kind of despondency, which has caused chaos and has gotten other people beaten up because of things that were happening on the ground.
Thank you very much, Honorable Chuma, and we're going to give you 1 minute to respond to that because we've got so many messages. Just your response, quick one.
Well, I think the truth is that Honorable Chuma knows that as a pastor, I am a stakeholder within our society to speak and to stand for people, to stand for the oppressed, and to stand for those that are voiceless. I'm not the first pastor to get involved in politics in Zimbabwe. The Sitoles have been around, the Muzorewas have been around, even in South Africa, the Desmond Tutus have been around. Here in America, the Martin Luther King Juniors have been around. So we are part of this, and government has to understand that we are not going to stop simply because they think we should only pray for them instead of challenging them, because challenging them is also part of our job. And God is actually answering our prayers right now through the citizens standing up and questioning their government, because that's part of being a good citizen. And you can't deny it, and you can't beat people up for it, as the police have been doing, as the Honorable Chuma would actually know.
We've got some messages on Facebook right now. We're live streaming. So, Chonga, I'll read one or two messages.
Okay.
One of the messages is from an organization called Zimbabwe Abroad. It says, Ivan has done his part for the movement. Everyone has now an opportunity to play his part for the struggle of Zimbabwe. Then we've got James, who says, Pastor, we are expecting you in the UK to mobilize people as soon as possible. And then we've got Sally Chirandu, who says, Well done, Pastor. ZANU-PF is trying to oppress the people of Zimbabwe. Then Edwin also says, Well done, Pastor. And then Faith also writes, ZANU-PF is trying to stop the pastor by using the Bible. Really? With all the blood on their hands. Then Paul Karonga says, Well done, Pastor. And then Washington Komo writes, Do you have a better person than Honorable Chuma? We are saying to you, we are trying to we have Mr. Chuma here to make sure that every person has got some free voice on VOA. So we've got Mr. Chuma with us. So now I think we can go for a caller, or you read.
Maybe I can read two messages. The first one is from William Mushure, who says, Do you think we can have change with these so-called peaceful protests? Hatina kufanana here neimbwa dziri kuvukura nzou ichizvifambira zvayo. Kouya James Seretse Kama, who says, I think he's directing this question to Pastor Mawarire. If offered a ministerial or political post in the current or post ZANU-PF government, would you accept it? Which would you prefer? Then Tinashe Makuvire, who says, Thanks, I have a question for Pastor Ivan. Are you coming back home? Those three, maybe. Then we can go to Mbuya Priscilla Muterero Dumkuru of UK. Makadi Mbuya. Aiwa tiri wapenyu ndinoemba kuti mune mibvunzo kana kuti zvamungada kuwedzera pahurukuro iripo pinda yanyu mudariro.
Aiwa ndinoda kutenda pastor nezvavakaita. Vakaita kuti vanhu vatange kuzvisimudzira, kuzvibvunza, kuzwa kuti nyika ndeyedu. And I think if we are going to criticize very wrong, it's the responsibility of everybody. Everybody got it to chip in, because it's not Nika Pastor Mawari, it's Nika Yedu Zimbabwe. Yes, Mama Tenda Shukuru, and it's Rukuita Minamato. Shukuru Namatira Roba Chuma, Taka Wanda Kupuka Mazuva Nizu, but Chin Namato, Kutumoka Ipa, Upudem Katmenikedu, Moyoka Ipa, Upudem Katmenikedu. Takandinovatenda pasi nezvavakaita. Singirirai tiriko kunamatirai. Kwese kwatiri zvichanaka chete. Ndinoda kutenda hangu.
Aiwa maita basa, Mbuya, rambai muchitsigira chirongwa ndechenyu. Tine mumwe muteereri mukoma Ernest wari kuBotswana. Mukoma Ernest.
Yebo mukoma, makadiwo.
Zvandava kuita rambai muri parunhare nokuti taakumbopinda mubreak yedu yekutanga. Asi rambai muri parunhare.
We wish to say goodbye to our radio listeners, as we'll now be streaming live on Facebook pages and at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com. This is Kip Stuba in Washington, D.C., but for Honorable Chuma, stay on the line. And Mr. Ivan, obviously, we have him here.
Yes, and this is Jonga Kandemiri Chiteaiwa, Churongwandeshenyu, Pindai Mudariro.